Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti zvinotarisira kuti hurumende itsva ichagadzwa zvichitevera sarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru gore rino ichagadzirisa nyaya yeupfumi nekukasika senzira yekurerutsa dambudziko remari riri munyika. Mumwe wevana veZimbabwe vari kukurudzira kuti hurumende ikoshese nyaya yekumutsiridzwa kweupfumi ndava Audric Chocho vekumufakose avo vanoti zvishuwo zvevanhu vakawanda ndezvekuti zvinhu zvireruke munyika.
Tikutarisira dai takwanisa kuwanawo mari mukati menyika yedu yeZimbabwe. Hakuna keshi, mari dziri kungowanika mumarodhi mumamani chengers. Asi isu kumabhengi tiri kushanda kumabasa taona tisiri kupika jeri hombe. Hatina mari yatiri kuti tikwanise kuwana kumabhengi uko, ndozvo zvatiri kuchema. Ndoso again tiri kukumbira kuti maschool fees adzikiswe kumaclinics, munhu wese akafodhiwa kuti akwanise kuti kana akarwarirwa akasangana dambudziko akwanise kubatsirikana. Nenzara upenyu hwakatiomera, marenda zvinhu hazvina kumira mushe. Ndozvo zvatodai wakwanisa kuti gadzirisirwe izvozvo nepekugara maaccommodation. Ndozvo zvinhu zvatoda kuti watigadzirisirwawo.
Mashoko avachocho aya anotsigirwa navanome nemasunda vemuHarare avanoti chishuwo chavo chikuru ndechekuti hurumende ichagadzwa igadzirise upfumi hwenyika nekukasika, zvikuru sei dambudziko rekushayikwa kwemari kumabhanga.
Tangutarisa kuti mari dziwanike mumabhengi uye mabasa awanike.
Mabhanga mazhinji emunyika ari kukundikana kuwanisa mari dzinenge dzichidiwa nevanhu vanochengetera mari dzavo kumabhanga aya, asi mari dzichiwanikwa chero nguva pamisika mitema. Izvi zvinoshoropodzwa zvikuru navaIbrahim Chitambo vekubhindura avanokurudzira kuti nyika ive nemari yayo kwete kushandisa yekune dzimwe nyika sezviri kuitika iye zvino.
Chatiri kuda sevana veZimbabwe, toda kuti zvo nyika yedu inake, toda kuti zvo upfumi udzokere panyika, toda kuti zvo mabasa awanikwe. Zvinhu zvinorwadza, 90% yevanhu vanhu havana mabasa. Mari ngadziwanikwawo mumabhengi, mari dzeduwo dzeZimbabwe. Ndiri kukurudzira kuti nyika ngaive necurrency yayo, ngative nezvinhu zveduwo.
VaChitambo vanoti chimwe chinofanirwa kugadziriswa nani zvake achange achizogadzwa semutungamiri wenyika kuvhurwa kwemaindastiri kuitira kuti vanhu vawane mabasa.
Maindastiri, mamainzi, ndiwo mune upfumi hwenyika inoyi.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira sangano remedia center vaErnest Mudzengi vanoti chikuru chave kudiwa munyika ndechekuti pave nekuwandudzwa kwemaitiro ehurumende inenge yapinda isiyane nemaitirwo ebasa nehurumende dzakanga dziripo.
Kana tikaramba tiri muzvatiri izvi, waro wokutungamirwa kwenyika hukarega kuvandudzwa, hapangafambi zvakanaka pane zveupfumi naizvozvo matongerwo enyika. Saka panotoda vandudzo kuti tibve mune rakare tipinde mune rimwe ramangwana, tirege utongo hwakare huya tipinde muno humwe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko riri muZimbabwe rinogona kutora kanguva kugadzirisa kana dai pakave nehurumende itsva.
Dambudziko iri hatingi richaramba ririko kwenguva yatingati in the short to medium term. I think kupera kwadambudziko iri kunotoda mastructural reforms. Mamwe acho ndinotenda kuti maboard notes anofanira kumiswa. Takamisa maboard notes teta eliminatawo nyaya yemapararo market iriko, teta eliminata nyaya yerent seeking behavior yataona yako mumarket. But maonero andiri kuita nemauncertainty ariko zvichaafekta zvakare confidence muekonomy, confidence mufinancial system, zvoita kuti dambudziko rekushayikwa kwemari mufomal system rirambe ririko.
Nyika yakamira negumbo rimwe munyaya dzezveupfumi zvikuru sei pasati pazivikanwa kuti ndiani achagadzwa semutungamiri wenyika mutsva pakati pavaEmerson Mnangagwa veZANU PF navaNelson Chamisa veMDC Alliance, zvichitevera kupikiswa navaChamisa kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika mushure mekunge ZEC yazivisa kuti vaMnangagwa ndo vakakunda. Kana chete pakave nehurumende inokoshesa nyaya dzeupfumi, ndipo pachaitawo kuti vana veZimbabwe vakawanda vakwanise kunge vachikokota uchi hwenyika hunonzi huri kuyerera muvhu.